Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvo 29/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kunoku, it's just peaceful. Chandisingaze hangu nyaya yenetwork yanga ichingotaurwa iyi kuti ko zviri kufamba sei kuti kune dzimwe nzvimbo network iri kunetsa, kune dzimwe nzvimbo the VMD system iri kushanda zvakanaka. So that's the only issue.
South Africa iri kuvhota musarudzo dzakatarisirwa nevakawanda pasi rose. Zimstat inoti mitengo yezvinhu yakakwira mumadhora ekuAmerica asi ichiderera mumari yeZig. Vamwe vakaremara vanoti dzimwe tsika dzave kupa kuti vasarurwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveSouth Africa zviri kuvhota nhasi musarudzo dzekutsvaga vamiriri veparamende nematunhu idzo dzinonzi nekomisheni inotungamira sarudzo munyika iyi yeIndependent Electoral Commission kana kuti IEC dzatanga nekufamba zvakanaka. Komisheni iyi inoti panzvimbo dzekuvhotera dzinoita zviuru 23 zvine mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nembiri kana kuti 23,292 zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana kana kuti 93% zvavhura nenguva yakatarwa ya 7 dzemangwanani. IEC inoti zvimwe zvikamu izvi zvanonoka kuvhurwa nekuda kwekunonoka kusvika kwemapepa ekuvhotesa. Asi mutungamiri webato rinopikisa reEFF waJulius Malema vari kunyunyuta kuti zvanga zvichitora nguva yakarebesa kuti munhu avhote. Vamalema vati sarudzo idzi adzifanira kuti dzienderere mberi mangwana vachiti zvinozopa vamwe mukana wekubiririra. Sarudzo idzi dzinovharwa zviri pamutemo nhasi nenguva dza7 manheru uye zvichabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa nemusi wesvondo. Vanhu mamiriyo nemakumi maviri nemasere kana kuti 28 million vakanyoresa kuvhota uye mapato anodarika makumi mashanu akanyoresawo kukwikwidza. Nengo dzeparamende ndidzo dzinozosarudza mutungamiri wenyika. Asi bato riri kutonga reANC rinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika ringangotatarika kuti riwane mavhoti anoita kuti riumbe hurumende riri roga. Masangano ane chitsama akabvawo kuZimbabwe kusanganisira reElectoral Resource Center achienda kunoongorora mafambiro esarudzo muSouth Africa. Kuti tinzwe mafambiro aita sarudzo idzi, tabata mukuru wesangano reElection Resource Center muzvare Barbara Bebe.
Zvese zvinenge zviri kufamba zvakanaka. Tiri kuobserva isusu veERC tiri kuCape Town right now and we've observed about 10 polling stations. Kwese kwataenda, voting was happening peacefully, papasina mirizhonga at all. The only hitch yatangoona in one of the polling stations was that yavanoti voter management device, VMD, that is a system yavo ye voters roll, yanga isiri kushanda due to network. But that was at one polling station. Kudemama polling station, that device was working at times, at other times it wasn't working. Nenya ye network, but otherwise everything has been progressing here peacefully.
Kunyaya kuvhurwa kwenzvimbo dzekuvhotera pamwe chete nezvekuvhotesawo zvazviripo here munzvimbo dzose?
Yes, kunzvimbo dzese ballot materials anga aripo, mapolling stations kwataenda kwese opened on time and everything was okay.
Tirikunzwa kuti kune mamwe mapato aisawo vanhu panze penzvimbo dzekuvhotera vane matebu sezvinoitwa kuZimbabwe nefazi zviya. Mazvionawo here?
Ivavo varipo, but unlike kuZimbabwe kunokutaona kuti semapolitical parties vane matables panze. Tabvunza kuti ko muri kuita nezvei, vakati they are just gathering information yevanhu vavo vanenge vapinda vachinovhota, kuitira kuti panozoitwa counting voita an idea yekuti vanhu vavo zvinenge zvichienderana here zvavarekodha ivo nezvichaannounswa pane that particular polling station.
Tichitarisawo mafambisirwo aitwa sarudzo idzi muchidzienzanisawo nedzinoitwa kuZimbabwe, mungaona musiyano wakadii?
I think zvizhinji kunoku it's just peaceful. Chandisingaze hangu nyaya yenetwork yanga ichingotaurwa iyi kuti ko zviri kufamba sei, kuti kune dzimwe nzvimbo network iri kunetsa, kune dzimwe nzvimbo the VMD system iri kushanda zvakanaka. So that's the only issue.
Vanga vari mukuru wesangano rinoongorora sarudzo reelection resource center Muzvare Barbara Bebe vari parunare muCape Town, South Africa, neStudio 7. Tabata onyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheUNISA uye vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe kuti tinzwewo maonero avo pasarudzo idzi.
Somunhu vari muSouth Africa uchingopota uchingotarisawo zvinoita vamwe, maonero angu ndoona sekuti sarudzo zviri kuitwa zvakanaka. Ndanichiti dzimwe nguva ndofamba marodhi, dzimwe nguva ndokuteerawo zviri paTV, asi ndonyanya kutaura zvataonawo paTV. Ndaona vakuru vevapato vanopikisa vakaita seveEFF vaJulius Malema vatogara vatotaura kuti inini hangu sarudzo idzi ndagara ndichadzigamuchira. Pane zvakati wandewande zvakazvida kuti ndinge zvagadziriswa hazvo, asi patanga tichikambena hapana kana munhu wakambotidzivisa kukambena. Saka takaona vanhu, zvinoreva kuti zvinenge zvabuda musarudzo ndozvinenge zvataurwa nemaSouth Africans. Ndateerera futi ndikanzwa veDA vaJohn Steenhuisen vanga vachitaurawo saizvozvo kuti maonero avo sarudzo dzaitwa pajekerere uyezve vachagamuchira zvinenge zvabuda.
Tichienzanisawo mafambiro ari kuita sarudzo idzodzi, tichienzanisa neZimbabwe, zvii zvamungataura?
Tinenge takatiita sekuti hatisi muAfrica tose. Zvomuno muSouth Africa vanenge vanonge vatokura kudarika vemuZimbabwe panyaya dzedhemokrasi, asi isusu takaita independent muna 1980 iyo vakaita independent years later muna 1994. Asi vanokoshesa kuti zvido zvevanhu zvibude, kwete zvaa zvezeki zvokuti vanhu vanoita sekuti kuri kurwiwa kana vanhu vachingoti koma ballot paper akaprintwa kupi, mangani, zvoita sekuti kurwiwa. Asi kunoku vanojekesera zvinezvo, zvinoita kuti chero vanhu vadyiwa zvavo, vanodzoka ndadyiwa asi handina kudyiwa nokuti ndabirwa.
Tiri kunzwawo vanoongorora sarudzo vari kuti ANC inogona kukundikana kuwana mavhota anoita kuti iumbe hurumende iri yoga, zvinozoimanikidza kuumba hurumende nemamwe mapato. Zvinosiya papi ukama weSouth Africa neZimbabwe zvakaitika izvi?
Kana zvikabuda zvizvino zvevana veSouth Africa vachiti vaakuda kuti ANC iite mucoalition government kana kuti isava majority party, ndizvozvo. Asi kana zvikadaro, izvozvo zvinobva zvachinja shoma shoma mamiriro achadzita shamwari. Saka yes, kana pakaita coalition South Africa, it might have to have a change of foreign policy in one way or another.
Ko zvisharo zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinenge zvichizosarawo papi?
Zvaibvira Zimbabwe yaigona kushandisa mukana uyoyu kuti tigadzirisewo kumba, sokuti havarambi vachingorelya neimwe nyika kuti zvinhu zviri muZimbabwe zvirarame.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheUNISA uye vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vari parunare muPretoria, South Africa, neStudio 7. Mamwe mapato anopikisa kuchamhepe kweAfrica ari kushora zvikuru bato reZANU-PF nekuda kupindira mumaitirwo esarudzo munyika idzi. Mapato aya anoti ZANU-PF iri kuda kukonzera kusagadzikana neutongi hwehumbimbindoga mudunhu reSADC. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Musarudzo dziri kuitwa muSouth Africa nasi, mapato anopikisa ari kupomera ANC mhosva yekuda kushanda neZANU-PF mukuda kubirira sarudzo. Izvi zvakatevera danho reANC rekukumbira ZANU-PF kuti ibatsire kutsvaga rutsigiro. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa neANC Vasiri Ramaphosa vakati ZANU-PF yaizouya kuzoongorora sarudzo chete, kwete kutsvaga rutsigiro, kunyange vamwe mubato mavo vaiti vaida kubatsirwa kutsvaga rutsigiro. Munyori mukuru weZANU-PF vaObert Mpofu vainge vamboti vakakokwa neANC kuzoibatsira. Sangano rinonane zvesarudzo muSouth Africa, Electoral Commission of South Africa, rakazoburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti ZANPF yainge isina kukokwa. Vanomirira bato rinopikisa riri namo muMozambique, Mai Gloria Salvador, vari kupomera ZANPF mhosva yekushanda neFRELIMO kuda kubirira musarudzo dzenyika iyi muswa 9 Gumiguru. Amai Salvador vanoti pane vanhu vemuZimbabwe vari kunyoresa kuti vavote kuMozambique.
We don't have the specific number of them, but there are so many.
Takamboedza kutsvaga huwandu hwevanhu veZimbabwe vari kunyoresa zvikakona ng'anga, asi vanhu vazhinji zvikuru vari kunyoresa.
Vanoti vari kutyira kuti ZANPF ikadyidzana neFRELIMO munyika umo munoita mirijonga yakanyanya munguva yesarudzo. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato guru rinopikisa muBotswana raUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC vamweti muhasa vari kushora zvikuru sangano rinoona nezvekufambiswa kwesarudzo munyika iri Independent Electoral Commission kana kuti IEC, iro rakamboenda kuZimbabwe richisimbaradza kudyidzana neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. ZEC inogara ichipomerwa mhosva yekubirira sarudzo zvemhando yepamusorosoro muZimbabwe. Vamuhasa vati
Zimbabwe has a history of fraudulent elections.
Zimbabwe nenhoroondo yekubira sarudzo kuburikidza nekumbunyikidza kodzero dzevanhu.
Nyanzvi munyaya dzezvesarudzo dzinoti dziri kushamisika kuti nyika idzi dziri kunopangwa mazano neZEC sei, iyo yakashorwa nesangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC, African Union kana kuti AU, European Union kana kuti EU, America nemasangano anoongorora sarudzo, ichinzi yakabika mbodza musarudzo dzakaitwa muZimbabwe gore rakapera. Botswana ichata sarudzo muna Gumiguru wegore rino, uye kuenda kuZimbabwe kweIEC kunonzi navamuhasva kuchakonzera mutauro musarudzo.
This is bad and deserves strong criticism.
Tsika iri kuitwa neZANU-PF itsika yakaipa zvikuru. IEC yakaenda kuZimbabwe kunodzidziswa kuba sarudzo chete.
Murwere wekodzero dzevanhu uye vari mukuru musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Ruben Bofana vaudza Studio 7 parunare vari mukwekwe kuti
ZANU-PF ida kuzviona kuti mapato akarwira rusununguko asabve, vakaita sana FRELIMO hanana ANC, ndekuti inoziva kuti mapato iwo akangokundwa chete haazorambi achisekerera ZANU-PF zvairi kuita muno muZimbabwe.
Asi mukuru muofisi yezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vaudza Studio 7 kuti bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Ndakamirira Studio 7 ndiri muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vachuchisi vehurumende kana kuti National Prosecuting Authority vaburitsa mashoko kuvatori venhau nhasi kuti mutongo wekuti vanevhuru mutsvangwa nevamwe vavo vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kana kuti kwete uchapiwa nemusi wechishanu. Vamutsvangwa vanova mwana wegurukota rezvemadzimai Amai Monica Mutsvangwa nemutauriri weZANU-PF waChris Mutsvangwa vari kupomerwa mhosva yekutengesa mari pamukoto vachityora mutemo weExchange Control Act pamwe nemoney laundering. Vakasungwa nevamwe vaviri masvondo matatu adarika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta ravamutsvangwa muzvare Josephine Sande.
Nhasi taenda tikanoapia before the judge, tikaita bail application ready, seti ikadaira. So judge vazoti since taitwa masubmissions, he wants also to write the judgment, so he postponed the matter to Friday na 9 in the morning.
Vachuchisi vari kuti kudi vari kuwirirana nemi here kana kuti vari kupikisa kuti vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso?
Vachuchisi vari kuramba vari kutizveni musungwa wenyu haasi munhu anorimbisika, because paakatira kuda kusungwa akaita kunge akaramba kusungwa. Mapurisa vakagara 4 hours vari kunze kwegedhi vachirambidzika kupinda, saka vazopinda ndobva vamuona akawanda. Zvinova zvinhu zvatichirambawo futi isusu kutiti aiwa ka mungatini munhu ari kuanganyine deo, nekuti imi makauyawo kuti makawanda and zvanga zvichiitikawo ipapo zvacho macircumstances earisi yacho anga akatoita kuti munhu atotyawo nolike aida kutiza, haana kwaimbotiza achienda, but akatyisidzirwa nekuti makanga mauya makawanda, vamwe vacho vanga vatori nepfupi Saka munhu uyu zvaandioso kukurudza wezvenyemeni kuti atize awande ave nekutyawo nezvinobva zvainga zvapitika panguva yacheyo. Bhekuti haana bumbiro akasangana nazvo ende vakaita kunge zvipo vari kutsvaga munhu akaita serobha just an innocent person ari acivilian anga asingatombozivi kuti kana kusanganidzana nezvinhu zvakadaro.
Papuwo here chikonzero chekuti sei mumwe mutongi akatanga kunzwa nyaya iyi akati haakwanisi kuenderera mberi?
Zvanhasi hatina chata taudzwa chichamboitika izvozvo. Mutonga rekodi pamazuva apera pakanga pangotaurwa mutonga akangopa decisheni yake akati ndakuenda over ne handina zvandinotaura about thisnata ndobva angonyararawo. Saka tina zvatabvunza kuti hatina kodzero kuti tibvunze. Tangopinda pamberi pemumwe mutongi munyowani.
Gweta ravaNeville Mutsvangwa, muzvara Josephine Sande vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT yazivisa nhasi kuti mitengo yezvinhu kana kuti inflation pachishandiswa mari yekuAmerica yakati kwirei kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 3.5%. Asi mumari yemunyika yemaZig mitengo iyi yakaderera. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Chiri kundinetsa ndechekuti mutengo wemaUS dollars inova mari yakasimba painflation yakwira ne 1%. Asi mari yedu isusu isina kusimba inonzi ZIG mutengo yadzika ne 2%. Saka mubvunzo ndewekuti mari chaiyo chaiyo ndeipi? Ndiri kutaura chokwadi here izvi kana kuti vari kuita inonzi rigging kurege mafiga?
Nechikonzero chei?
Nekuti zvaifana kuti mitengo yemaUS inge iriyo iri more stable nekuti ndiyo mari yakasimba. YeZIG yobva yaita unga zvayo isiri stable asi iri pamusoro. Inflation yeZIG iri pamusoro pemaUS. Ndozve takajaira tichiona mafambira esimba remari mumaketi. Asi pari zvino hazvirevi zvakanyasterika, zvina meaning yakawanda. Nekuti mwedzi wekutanga watiri kutarisa ZIG raiswa mumaketi, tikafamba mwedzi inotera mitatu, mina, mishanu, tichaona kuti zvinofamba sei. Tichitarisa performance yeZIG, tichitaura hurumende kuti ZIG ratanga zvine power, havisizvo.
Mungatsanangura ipapo?
Nekuti ZIG, rate yeZIG inoshandiswa mumaketi kutenga kublack market i20 ZIG against 1 US, 10 ZIG i50 cents. Zvore kuti tikaiconverta kudzoka kumazim dollar yekudhara 20 ZIG nerate ye 2500 RTGS, not 1 ZIG i 2500 RTGS, zvikureva kuti rating ari pa 50,000 Zimbabwean dollar kumaRTGS. Isu takachinja kuenda kumaZIG, rate yeZIG i13.26 somewhere there against 1 US dollar. Asi rate yacho iyo tikaisa ku equivalent kuenda kumaRTGS iri kuma33,000. Asi black market iri kuma50,000. Saka ndopendai ndichibvunza paya kuti inflation yazodzi yadzika kuenda ku minus 2 ndeye chokwadi here kana ndeye kunyepa, ndeye rigging? Kunyanya tichiona zvakare kuti nyanzvi yeupfumi hwenyika inonzi Stephen Hank akaestimata kuti inflation yeZimbabwe i1600%.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunhare kuDurban University of Technology muSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7. Vamwe vakaremara munyika vari kuchema-chema kuti zvimwe zvinoitwa mutsika nemagariro nezvitendero zvechivanhu zvinoita kuti vasarudzwe uye vasaonekwe sevanhu, izvo zvinoita kuti upenyu hwavo huvaomere. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi zvizere.
Mutungamiri wesangano reDisability Amalgamation Community Trust vaHenry Chivanga, avo vakaremara gumbo vanoti
tsika dzedu pane dzimwe dzinhu dzisina kumira zvakanaka somuenzaniso. kana munhu akazvitakura mudzimai akaona munhu ane usope kana munhu akaremara vanonzi zvipfirei padumbu kuti musaita nhunzi. Zvinoreva kuti vanhu vanoti hamufaniri kuasosieta naye, musava paari. Saka izvozvo zvinobva zvaafekta kuti vamwe vana havatendi kuzvikoro nenyaya yokuti vanenge vari vanhu vanenge vachizvidzwa.
Vanotungamira sangano rinorwira kodzero dzevane usope reAlbinos Trust muzvare Ignes Gurune vanoti nyaya yekuchekeresa vakaita savo inowanzaitika kumaruwa. Vanoti tsika iyi inofanira kupedzwa nekuti inoisa upenyu hwavo munjodzi.
Vanhu vachineka bilifika kokungoti munhu ane albinism ukatora mapatsa ake vamwe vanotongoti skini chaiyo general woenda nayo hanzi unonoita mari weita mari shosa avo. Saka zvinoti afekta kuti hatina kana freedom yekuti kwanise kufamba usiku vanavo kuti vafambe vachienda kuzvikoro malong distance havakwanisi kufamba. Then vamwe vachine zvimabhilifi zviya zvokuti hanzi ukarara nomunhu ane albinism kana une HIV inobva yapera. Yete hazvisizvo, albinism yachona chiingotori condition yokuti even HIV yacho kwatiri inongobatawo.
Ishe Magudu vakabva mugwadi rekumasvingo avo vasingaoni vanoti
muchaona kuti zvose izvozvo zvinotorwa zvoiswa mamitsi wavo atingati zviitiko izvozvo zvotogwa zvoiswa muchivanhu. Asi chokwadi chaicho chaicho ndechekuti kusaziva kunoda kuti kudzidziswe vanhu vabve mukusaziva vagone kupromota chatinoti kubatana nokupindana inonzi integration pachirungu.
Mumwe uyo anoita zvetsika dzechivanhu amai Tendai Mudavanhu wekuchikomba kuchifu vatendawo kuti dzimwe tsika dzinokonzeresa kusagadzikana kwevanhu mumatunhu.
Isu sevanhu vasina kuremara tinokurudzira vanhu vasina kuremara kuti tigamuchire vanhu vakaremara kuti tikurudzirane kuti tigarisane zvakanaka, uye zvetidzidzise vana vedu kuti kuremara haisi mhosva kana kuti ringave dambudziko, asi kuti tinofanira kutovakurudzira kutoti munhu akaremara munhuwo.
Vamwewo vanorwira kodzero dzevakaremara vakaita savaBarnabas Guta vanoti kunofanira kuiswa mitemo yakaoma munyika yekuranga vanenge vachikora kodzero dzevakaremara.
Taitarisira kuti gavhumendi yedu ichinje mutemo uyu, iti kana pakabhivisiwa vanhu vakaita sevanorarama neurema vatosungwa, vatofananidzwa nemedha chaiyo chaiyo.
Gurukota rebazi rezvemagariro evanhu vaJulai Moyo vakaudza vatori venhau kuti hurumende ine mutemo wekuti hapana anofanira kusiyiwa kana kusarurwa munyika. Mapurisa anotiwo anosunga vose vanotyora mutemo yenyika. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaLloyd Austin vagamuchira gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAngola vaJoao Ernesto dos Santos kumuzinda wemauto muAmerica wePentagon nhasi. Vaviri ava vari kusimbisa zvirongwa zvekudyidzana munyaya dzechiuto. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yekutongwa kwevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump, yekuti vakabhadhara mumwe mudzimai Stormy Daniels mari yevharamuromo kuti asafumure hapwa kuti vainge vaita zvepabonde. VaTrump vanonzi mukuita izvi vakatyora mitemo yesarudzo, asi vari kuramba mhosva iyi. Nhasi vari kubatsira mutongi kana kuti majura vatanga kuzeya kuti vaTrump vane mhosva here kana kuti kwete. Vanhu ava vagari vemuNew York muri kutongerwa nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 Abata Gweta vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Juri iri kuyatika tipacho kudiliberata macharges asi zvamataura ari kupomerwa vaTrump. And macharges aya akati one day atinga anosvika kuma34. Saka tirikutarisira kuti pachaita kanguva juri ichiongorora zvakataurwa nemagweta avaTrump, nekutiwo zvekare kuti hurumende through prosecutor yakapa here umbowo pachirungu kana kukoti yatinoti beyond reasonable doubt kuti vaTrump vanogona vakapara mhosva dzavari kupomerwa. Saka pachinguva ichi chatikuona ichi tichaona kuti juri inogona kuva ichareba ichidiliberata but tirikutarisira kuti pave nemutongo in the next few weeks or days.
Pane zvimwe zvichataurwa here kana kuti iko zvinezvi yangova nyaya iyi yangova mumaoko mejuri?
Nyaya iyi yatopera sezvataona, yatove mumaoko ejuri. Saka juri inofanirwa kuti vawirira vese kuti vaTrump vakapara mhosva dzavari kupomerwa. Vanogona havo kusawirirana pane amwe maaccounts, but kana vachitarisa kana iri mhosva imwe chete pamhosva dzatikuona idzi dzinosvika kuma30, vanofanira kuwirirana, yatingati unanimous pachirungu, kuti vaTrump vakapara mhosva. Pakazoonekwa pakuita senge pane kakusawirirana juri, yatingati deliberation iyoyo, vanoti pachirungu inonzi inoita hung jury, kuti havana kuwirirana. Paita kana umwe chete ati inoona senge vaTrump havana mhosva. So izvozvo zvakakarikana zvaitika izvozvo, zvinoreva kuti pakuchiita yatingati mistrial. Mistrial zvireva kuti nyaya yavaTrump inofanira kuzotongwa zvekare. But izvi zvinhu zvokuti zvinhu zvinotarisirwa hazvo panenge pachidhiribharetwa nyaya.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare muTexas muno muAmerica naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Halo paStudio 7 apo TanonokaWande naJongwe Kandemire. Munomboziva here kuti Studio 7 iyeyi tine hama dzedu dzakaifira Studio 7 iyeyi 2008 vawanikwa vachinzwa Studio 7, vamwe vacho vakapondewa pasakapa. Muri kuziziva here Studio 7 yadai kukurumbira kudai nanava kuti tine hama dzedu dzakaifira iyi?
Ariko Studio 7 kunokuti hakufa nenzara, kunokwasadza. Kwaita vanhu vanonzi masekretari emasabhuku vari kutora zvibage vachiunganidza, ivo munhu umwe chete achienda nemasaga sikisi neanoraudzira, asi kune umwe anoenda asina kana chekudya kumba. Dai hurumende yatibetserawo Studio 7, tashaya kukumanara.
Studio 7 apo, muri right here, Mr. Jonga Kandemiri na Mr. Wande. Aiwa, tunofara ninauze chokwadi zamunotipa. Nekuti muZimbabwe hamutaure chokwadi vakomana. Tanzwa nekudzvanyirwa muZimbabwe. Murambe makadaro, ndiri kuSentinari.
Ndoda kupawo pfungwa yangu pamusoro paMP weTripleC vakaisa motion yekuti izvo muZimbabwe musaure vanhu. Ini kufunga kwangu ndokuti MP yemimi akatorasika zvakanyanya, nekuti tinotone nyaya dzakakoshesesa stiri dzakafana nediaspora vote nechiichiita. Tinoda kuti kana mapinda muparlamendi mupushe, asi muri pusha dzevanhu vakauraya, asi muda kuzotimi kana mava pachigaro moturaya nemo musatongoi. Pusha nyaya dzakakuitai kuti vanhu vaende ipapo, kwete kupusha dzenyu dzamunofunga nemusoro wenyu. Tinoda maissues ane musoro, kwete kupusha zvisina basa muparlamendi. Fefe dzinopera musina zvamaita muparlamendi. Mobuda futi kutanga kutaura kuti election ground is not free and fair. Gadzirisai muri mu 5 years idzodzo.
Inoitwa hangu vamurombo, ndiri kuno kuPretoria. Ndoda kumbotaurawo mafungiro angu pamusana penyaya yamagistrate uyo hanzi adududza panyaya dzekutonga komumwe mwana wavakuru vakuru uyu. Nyaya inongova papaya ndeyekuti chete hakuna chikonzero chinongoitika kuti munhu agoti apa munyaya ndombobuda anenge aona mberi uko hakuna kumira zvakanaka. Zviri kureva izvo kuti hapana independence judiciary iri kunyatsoonekwa zvakanaka muZimbabwe. Izvi zvinoreva izvi ndombohwo kuti kana munhu akutya pamwe pane kakuvhundisikwa kavapo, kana kuti munongoziva zvinoitika muZimbabwe kazhinji, munongoshanyirwa kana kungofonerwa kana kungotaurwa kunzi iwewe iyewe iwewe iwewe. Saka ndo zvavatotya mai ava, vatotya upenyu hwavo kuti hungatozoshata, vatya upenyu, vatya upenyu hwavo. Indokuona kwangu vanotya kana mutsangwa vanotyisa kuda vane zvavanozoita kumbasure uku katati mai vadudze. Ndo mafungiro angu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nenguva dza 8 nhasi manheru, apo tiri kutarisa nezvemafambiro ari kuita sarudzo muSouth Africa. Sezvo nguva yedu yapera, rakaiti mutarisa musoro yenhau zvakare. South Africa iri kuvhota musarudzo dzakatarisirwa nevakawanda pasi rose. Zemstat inoti mitengo yezvinhu yakakwira mumadhora ekuAmerica asi ichiderera mumari yeZig. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Chris Gande.
Soko isika tise.